va John McCain indini waziva vari munhu ari sensitive pakodzero dzevanhu. Munhu aimiririra vanhu, aimirira vanhu zvisina kuti munhu anobva kunyika ipi kana kuti munhu anobva kunyika ipi. Vanga vari munhu aimirira vanhu zvinhu zvinonakidza zvikuru kunyanya panyaya dzedu dzemaimmigrants. Vanga John McCain munhu angari sei, zvemunhu anga asina zvekuti toenda kuRepublic kana kutoenda sei. Maissues avo anga ari ezvekodzero dzevanhu, asina kuti munhu ari kupatiti kana kupatiti.
Muri kuona ruremekedzo rwavari kupuhwa imo muno muamerica rwakakosha sei?
Ruremekedzo rwavari kupiwa vajohn McCain rwakakosha zvikuru, nekuti runoratidza irwo mabasa avaiita kuti that's how a politician should live, the legacy of a politician. Mabasa ako avaiita anofanira kukuteya kusvika the last day of your life. That's why tikuona vachiramba vachipiwa ruremekedzo rwakadai, nekuti munhu anga ine mabasa avo akanaka, munhu anga achimiririra vanhu zvisina kuti munhu ari mupati yakati kana kuti zvisina kuti munhu murepublican, zvisina kuti munhu mudemokrat.
Takaona vaMcCain vachinyora ivo nhoroondo yekuti vanoda kuvigwa sei vachinge vashaya. Zvinhu zvatinoona here zvichiitika kumusha izvi? Takaona vachitivo vanoda kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama navaGeorge Bush vataure parufu rwavo. Zvinhu zvinoitika here kumusha?
Kashoma kuwana munhu achinyora zvakadaro, kuti asiye anyora kuti ndoda kuti nigirikini uyu ataure, uyu akazodai ataure. Ende mukatarisa vanhu vari kutaura, vanoratidza kuti munhu anobatanidza vanhu. Barack Obama mudemokrat, George Bush murepublican. Saka munhu angari achibatanidza vanhu. Zvinhu zvatinowa zvatoshuvirwa kudai zvichiriwo zvinoitika kuZimbabwe, kuti vanhu vange vachibatanidza, mapoliticians vedu anga achibatanidza vanhu instead of kudivida vanhu.
Tinoonazve kuti vaEmerson Mnangagwa takaona vachigadzwa nezuro semutungamiri wenyika. Takatarisa mabatirwo anoita magamba emunyika, pane zvamungade here kuona muchitaura navo dai vaiwana mukana wokuteerera kune zvatiri kutaura izvi? Panyaya yemabatirwo anoita magamba, tichitarisa zviri kuitika imo muno muAmerica kuna vaJohn McCain.
Ugamba hachisi chinhu chinobviswa pamunhu, chinokurirwa pamunhu. Kana munhu ari gamba, igamba. Nomesa kuti munhu azoita pati yakati, azoenda kupi, azoita sei muupenyu hwavo. But zviri kunoita kunyika kuri tikuona zvaakushandiswa pakuti munhu kana ari gamba akazokanganisira, akazodai sokuenda kupati isiri ruling party, haasiri gamba. Kana kuti munhu akabva kuruling party haasiri gamba. Munhu igamba whether ndewe ZANU-PF, whether afunga kuenda kuMDC. Magamba vanhu vane marights ose munhu wese. They have the right to choose their own political party and still remain heroes. Vanofanira kuigwa paheroes ega. A question yekuti munhu anozonzi decide kuita gamba here kana kusaita gamba, it's out of question. Munhu kana angori gamba, angori gamba.
Imi zvii zvamakatarisira kuZimbabwe idzva, tichiona kuti vaMnangagwa vatanga basa nhasi?
Zvinoti vaMnangagwa vatanga basa nhasi. vaMnangagwa pavakapinda mwedzi mishoma shoma yapera iyi, ndakafara zvikuru kuti hano upi zvinhu zvachinja. Asi vaMnangagwa havana kunyatsoenda palevel yekuti yatanga takatarisira kuti pa6 months zuro waifanira kunge wakachinja at least one thing, one or two things. At least kumbobvisa maqueues kumabhengi, at least kumbocleana zvinhu mutauni kuti zvinhu zviri visible, zvioneke kuti at least paita change. Hapana kunyatsoonekwa kuti vaMnangagwa vaita change yakati. Although vadzimai vavo vakazama zvikuru vachiti vakaenda kumahospitals vachiita CO, futi that is what we expect, kuti vati macivil servants, vanhu vashandire vanhu, vabvise matai nemabhachi maministers aya ari kuchuza aya kuti vashandire vanhu, vaite basa chaizvo nemazvo. But anyway, iye zvino vaMnangagwa vapo, tiri kutarisirawo kuti iye zvino izvi ndofunga hapachisina kuti one obstruction or anything. Tikutarisira kuti vachiite basa ravo nemazvo, kugadzira migwagwa iyi, kugadzira upfumi hwenyika, maindastry, mabasa. Vananga vawane mabasa, ngavarege kuswera vachingobeya mumastriti, vana vatambura nekushaya mabasa. Tinoda kuti health system yedu igadzirwe zvakanaka, maemergency systems agadzirwe, kuti kana munhu akarwara ari kubudiriro kuya kuya, kana kuti munhu akakuvara ari kubudiriro, ambulance inosvika ichitora munhu achimhanyiswa achienda kuhospital. Mahospitals zvedu atange kufunctiona the way they used to function. Maroads ngaagadzirwe, anyatsogadzirwe zvakanakawo, maindastry edu odzorerwa zvakanaka, mainvestors ouya munyika, uyezve kodzero dzevanhu ngadzibatwe. Kodzero dzevanhu dzinokosha, nekuti pakodzero kuzwana ndo patinokwanisa kuzwana mainvestors. Mainvestors hauyi kana kuri kunyika dzine kodzero dzevanhu dzinotyorwa. Saka tirikutarisira kuti vamunangagwa pavapinda mupower this time, let him focus on these things, zvinhu zvakaita seizvozvezvo, kwete vamunangagwa wega. Nevanhuwo vari mumasaizi maministers nevanhu ngavashandire pamwe chete, kwete kuti kusanganisira navanhu vemdc. Hachada kuona zvekuti ukati kugadzira marodzi makansura emaharare emdc haachada kushanda, nekuti anofunga kuti vari kushandira zvano pf. The credit is gonna go to zvano pf. Ngavachitange kushandira vanhu, vachitange kugadzira kubatana pamwe chete. Saka da kuti vamunangagwa vabatanidze vanhu, vanhu vashande together for the development of Zimbabwe.